sarudzo idzi dzakangokosha semakoshero anongoita dzimwe sarudzo nekuti dzinopa mukana kuvagari venzvimbo dzichange dzichitwa sarudzo kuti vatsvage vamiriri vavo saka isu nemafambiro atanga tichiita atiri kuramba tichingoita tinoona zvakakodzera kuti titange kugadzirira pari zvino semukana iwoyo watapirwa neveTCCC nekusarongeka kwakaita mumba mavo kuti tikwanise zvakare kudzokera kuvanhu tinoti aiwa tine vanhu vatari kuda kukumirirai ivo vanhu vosarudza munhu wavo vavanoda saka isu tinongokurudzira kuti tongoita semaitiro atagara tichiita semusangano tinoenda kumaprimary kupa vanhu chance dzekuti vasarudza anozovamirira vanozokupidza nevavo vachakupidza saka zvakakosha nekuti tinoda mumiriri anokwanisa kuzoshanda nevanhu
vamuringai tinozwa kuti bato renyu rakatozivisa kuti harisi kuzopinda musarudzo dzebyelection idzi mungatiudza mamiriro akaita urongwa hwenyu
aiwa nyaya ipo ndeyekudai so kutadza kutonga kwaita zano pf muzimbabwe taakugara tiri maelection cycles ari unnecessary tinoziva kuti izvi zvakamboitika futi 2022 apo zano pf yange yaunzawo futi vamozora neskiri iyo yekuuya kuzotonga futi mamwe mapato eopposition tikurimemba kuti kwakazoiswa futi mabyelection muna 2022 march asi isusu tinoziva kuti CCC yakavhoterwa nevanhu munhu anonzi Chabangu uyu ari kuti angari memba yeCCC nezvakadaro daro asi tinoziva kuti inini ndikapfeka uniform yezimbabwe national army hazvirevi kuti ndihamusoji saka takaudza vamutenda through president Chamisa kuti munhu anosainira macandidates kana mamp edu masignatures anotozivikanwa asi ivo nanhasi vakuramba vakasimbirira mugodzi kuti ha mirai tiri kukole mamp iyaya vanhu vaite mareelections saka ha regai vamboita zvavo zvemahumbu yavo isusu tetiposti tikumira nevanhu ende takamira nevanhu
vamandaza mazwa zvataurwa nava muringai pindurai tinzwi
tinotishamisa kunyanya isu vezanu pf nevamwe vagari vemuzimbabwe ndechekuti nyonga nyonga ikaitika mukati mebato reCCC inonzi yakonzerwa nevanhu vezanu pf kureva kuti ivo vanenge vachiti muCCC varimo vese ndevezanu pf Chamisa ndevezanu pf Chamangu ndevezanu pf Biti ndevezanu pf Watchman iwe ndevezanu pf nekuti ava vakapikisana mukati imomo vakatanga kurwisana vanopomera zanu pf zvino chaiye chaiye anonzi weCCC ndeupi
vamuringai bato renyu rakasapinda musarudzo marasa chido chevana vezimbabwe vakavhotera bato renyu hamusi maakupa here vachabangu mumwe mukana kana mabara ekuti vange vachidzinga dzimwe nhengo dzeparamende
nyaya iripo ndeyekudai so takarepresenta vanhu vezimbabwe kukaendwa kukatoitwa maselection processes zvese zvikaitwa mari dzikashandiswa nezvakadaro daro election ikaitwa saka vanhu vezimbabwe vari kuona nyaya yacho kuti haina kumbovandika kana kuita sei vanhu vari kukonzeresa zvese izvi tiri kuvaziva vanhu vakamirira zimbabwe vari kuzikanwa pati iri kumirira zvido zvevanhu iri kuzikanwa vachamisa neCCC yataura kuti izvo zvekuita mhirizhonga nekuti kudeukeropa kuti tipinde panyaya dzepawa haiwa isusu takamira nevanhu musi wa 23 saka ndozvatotaura izvozvo kuti vanhu vachiri kuita zvavari kuita vachitumana Chabangu vachiita zvavari kuita isusu hatinei nazvo takamirira vanhu vezimbabwe ende vana vezimbabwe vanoziva kuti CCC ipati yevanhu
vamata zvatipete yedu chirongwa tingatarisira here kuti zanu pf ichawedzera zvigaro nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato reCCC muparamende tichinzwa vachiti havasi kukwikwidza mabyelections akaenderera mberi
tikapiwa mukana wokuti vanhu vadzokere kumabyelections ariko vanhu vane maconstituencies ari kuitwa mabyelections tinotarisira kuti vachaona chokwadi vachapa chigaro kumunhu anokwanisa kuvamiririra
vamuringai tipete chirongwa tingaona here nhengo dzakavhota musarudzo dzanyamavhuvhu dzichitambira danho renyu rekuti hamusi kupinda mabyelections kana aenderera mberi
ndinoti kune vanhu vese vezimbabwe kune mwana wanyamunhu Zimbabwe ndedu tese. Zimbabwe yakarwirwa. Vanhu vakashaya misha ikapiswa. Zvikanzizvo nevakomana vari kutonga vachaunza rusununguko. Hapana rusununguko rwati rwauya 43 years hama dzangu. Saka zivai kuti chikwata chenyu cheTriple C chakamira neni hakuna kwatiri kuenda.